mutongo wedare repamusoro vamunamato mutevedzi vatura mutongo wekuti vasungwa ava vabhadhare mari yechibatiso inoita zviuru makumi mashanu zvemadhora ari maRTGS kana kuti 50,000 pamunhu wega wega uye kuti vagare pakero dzavakanyoresa kumapurisa kudzamara nyaya iyi yapera kunzwikwa mumatare vamutevedzi vati vasungwa ava vazvipire kumapurisa ari pedyo navo kaviri pasvondo kudzamara nyaya yapedza kutongwa uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi vakafanobata chigaro chemutauriro webato reTCCC Muzvare Fadzai Mahere vati vafara kuti vasungwa ava vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti nhengo dzebato ravo idzi dzaifanira kunge dzakaburiswa muusungwa kare kare nhengo idzi dzanga dzave nemazuva zanane anoraudzira dziri muusungwa
nyangwe hedu tichiti hongu zvaitwa ndozvaifanira kugara zvaitwa kudhara saka haisi nyaya yekuti tingatendere zvakanyanya uye tine dambudziko zvakare kuti onogozvapikana vachiri mujeri Felix Mhiri achiri mujeri vese ngavasunungurwe asi kana munhu asungwa nyange achinzindi vetokosi ngaangopiwa bhel pakutanga zvatinongoona zvichiitwa kune vamwe vanhu vasiri vetokosi
vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuita mhirizhonga kunyatsime zvichitevera kufa kwakaita imwe nhengo yeTCCC Muzvare Moblessing Ali avo vakazowanikwa mutumbi wavo wave kuora mushure mekupambwa kwavakaitwa neinofungidzirwa kuti inhengo yeZANU PF vaPius Jamba avo vakabvuma mhosva yekuvapamba nekuvaponda zvichakadai kutongwa kwenhengo mbiri dzeparamende dzeTCCC dziri kupomerwa kukurudzira mhirizhonga iyi vaJob Scala navaGodfrey Stole uko kwanga kwakatarisirwa kutanga nhasi kwatadza kubudirira mushure mekunge magweta ravastole vaOliver Marwa vaudza dare kuti vanoda nguva yekuongorora vhidhiyo inonzi nehurumende ndiyo yaichashandisa pakutongwa kwenyaya iyi kuroverera vastole nekune rumwe rutivi rimwe remagweta avascala vaJeremiah Bhamu vaudza dare kuti vave kuda kusvitsa chikumbiro chitsva chekuti vasikala vatongo vachibva kumba kwavo vachiti pane zvachinja kubva vasikala pavakambonyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso vaBhamu vakumbira dare kuti chikumbiro ichi chizonzwikwa nemusi wechishanu vachiti gweta advocate Vani Mpofu ndivo vave kuzokakavara nyaya iyi mudare
nyaya yanga ichifanira kutongwa muzuva ranhasi yapfuudzirwa mberi ichazotongwa musi wa24 November zvichizouya
chikumbiro chasvitswa nemagweta avasikala nechishanu chekuti vapiwe mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo ichi chichange chave chechipfumbamwe kubva zvavakasungwa zvikumbiro zvese zvakambosvitswa kudare ramajor street nekudare repamusoro rehigh court zvakaraswa nematare zvichakadai mhuri yamuzvare ali yaburitsa mashoko kuvatori venhau ichiti vasikala avo vanovegweta ravo panyaya iyi vanofanira kuburitswa mujeri nechimbi chimbi hanzvadzi yemufi vawashington ali vashora hurumende yavamunangagwa nekushungurudza vasikala nedzimwe nhengo dzeTCCC pamusoro pekupondwa kwakaitwa hanzvadzi yavo asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vakaudza studio 7 kuti havapindire pane zvinoitwa nematare nemapurisa vaali vatiwo havasi kufara zvakare nekuti havasi kuziva kuti mutumbi wehama yavo uri papi zvichitevera kutorwa kwavakaitwa nemapurisa mushure mekunge muzvare ali vawanikwa vakapondwa gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembeka zembe vati varoda kutanga vataura nemapurisa vasati vapa mashoko avo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Frank Chikowore.